Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on June 10th, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the economic crisis currently afflicting the country.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
Once again, thanks for joining us tonight. We are talking about the worsening economic situation that continues unabated.
Last week, President Emmerson Mnangagwa announced that the country will have its own currency before the end of the year.
This announcement sent the value of the official currency, the RTGS dollar, tumbling against the United States dollar.
This also caused the prices of some basic consumer goods to spike, with workers demanding that they should be paid in U.S. dollars and not in the weakening RTGS dollar.
There are also reports that social media is fueling the price hikes as people adjust their prices after hearing price hikes on social media.
Join the show right now and tell us what you think about the economic situation and how you are coping. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, 001-202-619-2077 and you can also get us on our WhatsApp number and the number is 001-202-465-0318.
Vadiwa vateereri nevatariri, nhasi tiri kukurukura nenyaya yemamiriro akaita zvinhu munyaya zvehupfumi munyika. Tinonzwa vakawanda vari kuchema kuti mitengo yezvinhu zvizhinji zvinonyanyodiwa nemunhu zuva nezuva iri kuita chamuramba mhuru kutiza kwacho zuva nezuva. Unomuka mutengo wechinhu wachinja, asi mihoro iri kuramba iri pairi, zvichiita kuti vakawanda vange vachichema kuti vachitambiriswa mari nemari yekuAmerica yeUS dollar, nekuti vari kuti US dollar rinenge riri kuti parinenge rakaroverwa rinombotora nguva risati ratsukunyuka zvichienzaniswa neRTGS. Nekuedzawo kuti vange vachiruma nzeve vana veZimbabwe, mutungamiri wenyika Svondo Rapera vaEmmerson Mnangagwa vakazivisa kuti dzimwe nguva zvinhu izvi kuti zvigadzikane panenge pachida mari yemunyika yavakati ingangonge yavepo panopera gore rino. Zvichiriwawo kuti nyika inenge yakwanisa kubva muRTGS nemubhondomu inenge yaane mari, kana kuti kunogona ngoya zvakare rimwewo zita remari inenge ichishandiswa munyika, asi vari kuedza kuti inge iri nzira yekusunga kutiza kuri kuita mitengo yezvinhu nekuderera kuri kuita mari yemunyika. Asi vakawanda vanoti izvozvo zvakabva zvaita kuti mitengo yezvinhu itange zvakare kuita chamuramba mhuru. Vamwe vari kuvengawo kana kupomera mhosva madande mutande social media. Hanzi vezvitoro vanogona kuti vakaonawo pasocial media, nokuti vazhinji vanopinda muchitoro vopinda mukandemiri stores obva aona mutengo wemafuta 2 liters iri kuita $3. Obva angotorawo picture kuti ukuyakwira ya $3 vamwe vachiri kuita dollar. Saka vakazoona pasocial media, hanzi vamwe vanobva vangokwidzawo mitengo, ndo zvimwe zviri kuitika. Saka nhasi tinoda tingokurukura tinzwe kuti zvakamira sei matunhu amuri, muri kurarama sei. Asiwo pane some positive, Chris. Tinonzwawo vamwe vari kuti mafuta ekufambisa edzimotokari anenge akuwanikawo pano nepapo achiri kuti netsei, asi haachanetsa sezvaazvichimboita kuita mbiri yekushupa. Saka vamwe vari kuti zvinhu zvinenge zviri kuimprovawo kudivi iroro.
Jonga, vacho njalo vanye, kodwa vanye vati hayi ngenxa yokudhula kwangontengo yamafuta iko abasenelisa abantu ukuthi bagcwalise imota zabo, yiko ke sekutholakala amafutha kalula. Yebo, kambe mahlabezulu siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwe Live Talk lamhlanje ke sikhuluma ngodaba loku kukudeka kumnotho welizwe lapho esibona khona ukubana abantu abanenge sebe sithi impilo isiwomile ye bakhona abalutshwana bathi hayi impilo ilokhu ibahambela kahle siyazi ukuthi ngabalutshwana kakhulu laba uZulu mathupha hayi uthwele nzima izisebenzi zithi asibhadalweni ngedola lemelika ngoba imali le yama RTGS ayilandengwa ayila value ngesilungu okwenza ukubana abantu baphile kanzima kakhulukazi yilo ke udaba olusegudwini lamhlanje asihlinzeni jonga
ndizozo Christian Transautavana va comfort muchekeza vari parunare ndeve sangano re Consumer Council of Zimbabwe rinomirirawo isu vatengi vanonga vachisangana nemitengo yatiri kuchema kuti yakwirai iva achingamidze Chris.
Yebo mnumzana mchekeza, we will first of all have our conversation maybe in English and then I know you are fluent both Ndebele and Shona. Welcome to the show.
Fine, Chris, how are you?
Fine, sir. My first question is on the current situation. We understand that some of the price hikes have been fueled by social media. Can you respond to that?
Yes, that's very correct. Some of the price hikes has been caused by social media. We have such examples. Last week, but one, there was a situation where social media started speculating that the price of fuel, petrol and diesel, has gone up to $8. Some service station attempted even to change the prices and sell at that price. So many a time, social media speculate and they influence, they inflate the prices.
Mm-hmm. But how credible is that? Because we understand from some sources that the price hikes were actually from the government itself.
Not from the government itself. The government does not control prices. We don't have the Price Control Act. So there are no prices which are being announced by government. The only time where government announced the price, like the price of fuel, it's a controlled product. Government announces the maximum price of fuel, but you'll notice that it's one of the few items where government has a hand in terms of price controls. But all other products is the law of demand. Then last week also, the Grain Millers Association, they also announced the price increase for their products, milly, rice, salt. But it's not more from the government, but from the producers.
Mm-hmm. But considering the way prices are rising on a daily basis, how are consumers coping?
It's really a challenge for consumers. Consumers are not coping at all. Prices have been going up, especially in RTGS. Whereas in the United States dollar, they have been remained stable. So consumers, they are getting their salaries. Almost 90%, if not 99% of the workers are getting their salaries in RTGS. And that's the current, which is greatly affected by the price increases. Consumers are finding it difficult to make ends meet.
So, okay. In these circumstances, what advice would you give to consumers?
Yes, the advice we can give to consumers, really, it's difficult these days. We have to find something for the consumers. But advice on its own, when becomes more for theoretically, when on the ground, things are different. I think the government has to intervene. It's more to do with government rather than consumers. where the government has to intervene and also put a stop to these prices, daily price increases.
Yes, but how does the government put a stop? That will be tantamount to price regulations or price control.
Not to price control, say, but there are certain issues where we also need a round table between the producers, the labor, the government. That tripartite negotiation, it should be taken serious, and all parties who are into it should be honest with themselves and they be frank with one another.
Thank you so much. Vamuchekeza ramba yenyu muri parunare timbotora muterero wedu kutanga tina vamavhudza parunare. Makadii baba? Muri kufona muri kupi?
Ndiri ku Francis Town Botswana.
Botswana. Aiwa tinotenda kuti maita ndimi muterero wedu kutanga pachirongwa tipewo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura.
Ndinotenda. Varume ngatirege kunzenga nechikunwe. Because tika nzenga nechigunwe ka hakuna kwatiri kuenda. Because if there is a government should put the control of everything. Kana murume ari kutaura ari kuti yanzi government haifaniri kucontrola maprices, basa raenderei kuvanhu vanga. Because vanhu votambura ihurumende iripo. Tibatsire. Petro yakaanaunzwa na president kuti yakwira instead of minister of transport. At the end moti nima hakuna price control. And this is why I don't understand it. Zvinoreva izvozvo.
Regai tipe mukana vamuchekeza vakupindure. Vamuchekeza tofunga manzwa mubvunzo wapuhwa navamabvudza. Hanzi ngatiregei kuhwanda nechigunwe panyaya iyi. Let's not hide behind the fingers. Panofanira kunge paine maprice control.
Ichokwadi. Maprice control pane panofanira kuvapo. Zimbabwe ndofunga toziva situation kwatakabva. You remember around 2005, 2006, 2007 pakamboiswa maprice controls. Experience yatakava nayo ndekuti mashelf ose akasara ari empty. Pakasara product isingawanikwi zvachose. Currently munhu akapinda masupermarket edu muno muZimbabwe pose yakafanana na masupermarket ari kuBotswana kuri kufona mufoni ari muterere ari in terms of stock irimo. Saka price control ina maeffects ayo. Chatiri kukurudzira ndechokutizvo pasati pasvika padano rokuti zvinhu pachinzi pachiswa price control. Vanogadzira zvinhu nehurumende navashandi navanotenga vagare pasi vavonisane vose kuti tose takadai, we need each other equally. Unotengesa unoda vanotenga.
Munawe here vanhu vanogadzira zvinhu zvacho hamuna. Muri kutaura from other side. Cooking where you with a mari per two liter. You with a mari. Nasi.
Cooking where you with a
21 pula. Tuno 21 pula. Muri kutengesa mari.
Kuno chwe tengesa $23.
$23. Muka itinge
$23.
RTGS. $23 RTGS, sorry.
Right, it is RTGS. Muka itinge when some mapura imari. You see, Waguru, let me be honest with you. Kana tili kutitataza kuita sinoka. Government in Zimbabwe hatisi kumbo, hatina tambu ziko. Atimburia ne dambu ziko kana one thing. Dambu ziko redu mu Zimbabwe I one. Rekuti isusuka atisiri transparent. That's one. Mari ikabva kuma mines. Iri kupinda muhumwe mamuseyamwe. Right? Mari ikabva kuzinara. Iri kupinda mumaoko amuseyamwe. You understand that? Saka vanhu havana izvo vari kuwana zvachose. Munga tambura mukaitini mukaisa maria kadini na din. As long as you don't fix there, there is no way that goes.
Ah, maita wama fuzarakaiti tuare mwe mtereri. Thank you so much. Maita basa. Tinani mtereri parunare?
Muna Brother Robert Zindoga.
Brother Robert Zindoga, muri kupi?
Ndiri kufona ndiri ku South Africa, ndikaye kutsizira.
Muri ku South Africa? Ndizvo zvotipewo pfungwa dzenyu.
Right, so ndamutanga nekuti ini ndinofara nekuwarakana wekuenda pamhepo Ngoma Jonga.
Thank you so much.
For the third time. Right, ini maonero anoita zvinhu izvi nekuti vakuru vari kutungamira kumberi uku ava havakundikana. Vakundikana pakuti ipo hatigoni kuramba tichingopurinda zvinhari zvisina zvisina of any value. Zvimari zvekuti zvikakurisa nhasi yombonzi vhari yacho yakamira yakadai nguva diki diki hacho chisina vhariyu chakuchinjwa kwakuya timwe takamboita nanzi mabhera noti tikaenda kumabhodhi tikaenda kuchi izvozvo tiri pamahara tgs zvese izvozvezvo kutunga kwembudzi hazvina zvazvinotipa 200 seri kwechigumwe zvataurwa nevakuru avo. Nyaya inodikanwa ndeyekuti tinoda inonzi foreign direct investment. Tinoda kuti industry yaushe mapurazi zvizopere pakuita zvisino kupakuita zvaitenga ari kuita nokuti ikonomi isire zvakanaka. Kana ikonomi yamira zvakanaka taane chekudya makambani zvara kurana then tokwanisa kuchita aiwa nezvekuraane mari yedu mari aigonongomira iri mari pasina zvinhu izvozvo.
Yeah, ipapo ichokwadi. Asi chamunofunga imimi kuti chiri kuitwa kuti vakuru havakundikane chino kuti tinonzwa vamwe vachitaura kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe ndo zviri kuita kuti matambudziko aya arambe aripo.
Hongu baba, zvirango zvinodaro zviripo hazvo asi nyaya hombe hombe iripo inyaya yehuori imwe nyaya iripo yehuori urimo imomo mune vari kutungamira ivavava ezvo nezvi tell me the truth kubva pakaisikwa that is zeki yano Zimbabwe ari kuda kutemika yana akaprosekitwa yaunoziya.
Aiwa kumataredzi mosvanyaya dzinombogara.
Sorry,
no, ndachiti kumataredzi mosvanyaya dzinombogona kunonoka hadzi pamwe dziri kubikwa kumatare
pamwe dziri kukurungwa kurungwa.
Dzine dzichiri kumatare.
Patakaporomiswa kunzi within 100 days dzine takagadzirisa zvunhu zvii zvakagadzirwa.
Ya, ipapo ndopatei takuchidai tatawana mukana wekuti vapindewo muchirongwa tichinzwa. Asi tiri kuedza, tine vatiri kutarisira vari muhurumende tikakwanisa kuvabata nevari mubato reZANU-PF kuti kuti vatibatsire kunge tichipindura mibvunzo yakadaro.
Chinoeta vanhu ivavava handitori kuti ndichatsinhira mashoko akambotaurwa neumwe mutereri sometime I think last week. Ndechekuti vanhu veZANU-PF ivavava vanototirwadzisa mwoyo because vanoita kunge vatiri kuona zviri kuitika. Mapofu ari kutungamirwawo nebofu saka havana zvakanaka zvavanoitira nyika. It's better for them to keep quiet kana vasina masolution then mwari asaita kuda kwake.
Ndizvozvo. Aiwa, tinotenda zvikuru Brother Robert Zindoga, thank you so much.
Okay, so thank you so much. I'll be calling quite oftenly.
Aiwa, ticharamba tichikubatawo nhamba dzinyitaanadzo. Thank you, Chris. That's your brother, Robert Zindoga, is calling from South Africa. He says leaders have failed. Yeah, we cannot continue printing new currencies. And I think he's talking of what President Mnangagwa announced last week. And he says from bearer checks to bond notes to RTGS, and now we are planning to have another currency. And he also said that there's need to produce for the economy to run. Without producing, the country will not go anywhere. And also corruption.
You forgot the agro checks, remember?
Oh, agro, yeah, they also checks. Yes.
Yes, we have another listener. Hello.
Hello, Magadi.
I want to open you there now.
I'm going to go
Kumondoro. Kumondoro. Muripapi Kumondoro Pambaira.
Kumondoro diri kwa Mamina, Kumondoro mgezi kwa Bumbia.
Mamina, aiwa, inga muriku mshako angu chaiku. Aiwa Zimbabwe yese ndeya nguzve. Ini ndinobva kwa Murewa uko. Taura henyu baba.
Ya ndiruda kuti taura pamusoro pe kuna miri akaita zvinhu kuno uko ha tiri kutambura kumana. Ndisingazivi kuti hurumende dai yanga ichikwanisa dai vanga vabvisewo mabhondi aya. Tashandisa US because ganitarisa kuno uku US iri kutenderera zvisingaiti zvekuti maprize $100 akati chei zvakanaka kwazvo zvekuti dai yanga vabvisa bhondi ka zvasara neUS $80 sezvinhu zvaifamba. Ndomuonero andozviita iyi.
Asi Joe, pane time yakamboti shandiswei zvakanyanya iyo mari yekuAmerica US dollar. Vakawanda vaiti yakabva yarasiswa value yayo zvekuti yakanga isisina uremu hwainofanira kunge inawo wedhorari kuAmerica. Yakungoita mutengo vanhu vakungochaja mitengo yeda kungoenderana nezvinenge zvichangoitwa bondi kana RTGS. Amuone here kuti idambudziko iro rokuita imwe nyaya yekuti vakawanda vanenge vasingazoiwana US dollar iyo.
Asi hazvina kunyanya kurasa upfumi hwedu isu varombo. Isu varombo tinonyanya kurasikirwa neupfumi kana kuti tiri kushandisa mari yakaita seUS nebhondi. Ndoona sekuti vapfumi ndo vari kunyanya kutora $100 vachiishandisa ivo pachavo. Varombo vachikandwa mari isina uremu zvokuti varombo vari kunyanya kuita varombo zvakanyanya.
Ya, pane dambudziko.
Kapataishen sei, $100 taiona kuti vanhu vese vaigona kunge vachisimukira zvinenge zviri nani. Ukawanawo $100 yako, asi tinorima magadheni kudai. Ukaunganidza $100 yako, unogona kunge uchengewo chinhu chako chinooneka. Pane pariye, zvinoso ukange varima muriwo chaiwo. Munhu ari kusarudza kunge achitora $100 iya oichinja ozokuidyira iwe bhondi. Achikupa bhondi anenge achida kutenga muriwo wedhora chaiwo but nemamiri akaita zvinhu aioenda kushopu dhorari rachariri kutenga.
Iye zvino zvikwamuri ikoko tombopa semuenzaniso we2 liters yemafuta iri kuitawo mari.
Kana ukaiwanawo painenge yakajipa inogona kuwana ichinzi $22.
$22.
$22 ndo mamiri zvakaita.
Ko kana uchitenga neUS dollar?
Kana uchitenga neUS dollar ingita $2.20.
$2.20.
Kg yeshugar inowanikwa nedhora.
Dhora ne kana uchitenga ne. Ko kana uchitenga neRTGS?
RTGS $12.
$12. Ai, pakaoma aiwa. Maita basa vazi ndo vazhou tinotenda zvikuru.
Taiwo muchitifonerawo mupazhinji chenge taiwo nhamba dzedu kupota muchibata.
Ndizvozvo maita basa baba.
Tinotenda.
Yes, that's our caller, Mr. Joe from Mondoro, Mamina, to be precise. He says the people are struggling, especially in his area, and he's calling for the government to get rid of the bond note and adopt the US dollar. And I think that was tried, tested and tried. And people were also calling for the introduction of Zimbabwe's own currency or the adoption of South African rand. So, techingonzwa zvakamira sei, ndefunga parunare Krista vana vatavana va Joseph Chuma vanove nengo yeZanu PF vari kuvulawayo vachingamidze izvo.
Yebo, mnumzana Chuma. Ndiye kunjani?
Niyaphila ngiyalanda.
Hayi, siyaphila, siyakwamukela kuhlela.
Siyabonga.
Ye mnumzana Chuma, ungasitshela ukuthi ubona njani okwenzakalayo lapha elizweni, intengo yempahla yakhwela, ukunye kuyasilela, kungakuhamba njani, ungathini wena amafitshane?
Well, ngamafitshane engakutsho ukuthi it's very unfortunate ukuthi phakathi kwethu sinabanye osomabhizinisi abafuna ukunotha overnight bekhweza intengo ngendlela ezingayisizo ezingaqondakaliyo. Kumzekeliso lo wade ukhulunya ngobaba lo osanda kuphuma, kodwa ishumira uthenga ngedola the NASA we are at TGS, said over 12 plus or something like that. Even if said, okay, let's use the current rates that are there, even the black market rate is about 1:8. So what would be your justification of who to find each other about this better worth $12, $15 going on? Now we're talking about $8. I mean, I'm going to say that I would within that currency exchange rate. But the total move is talking about extremes going on. It simply shows that someone is just trying to profit here and take advantage of the situation in the corner who didn't have a same going on as a consumer is coming, which is very unfortunate.
Ya kodwa bakhona bathi bona hayi okwenzakalayo ukwehluleka nje kukahulumende uthini wena
uhulumende kala factory uhulumende kala stolo uhulumende ukhona to just facilitate ama guiding principles of this move kodwa into zikhambe nxa umuntu kale njengoba ngisho ezathatha iprize yethukela ID dollar ngeyesarethatha ID $15 ngebond load uhulumeni ungena ngabi kwabana alonto kujekisele kona ikudlwangudlwangu kwabantu okumele ngabe bayenza kuthiwa yi-business ethics etshengisa ukuthi kona sine-corporate governance within ourselves kodwa at the end of the day sofuna ubhenya uhulumende uhulumende ukhona to facilitate and make sure uyakhona kakwenzile yona uzamele ukudinga imali ukufaka kuma-interbank rate lawa odula abantu baba-access imali at a cheaper value yikho umele kwenze uhulumende ngani so ngena ama-business people and the economical giant yiwoso asikhangela okungali
hayi kuyezwakale ungabamba ucingo jongathi we still have Mr. Mchekeza I guess
yeah vamuchekeza varipo timbonzwawo vamuchekeza kuti vanoti nemashoko anga achitaurwa nevateereri pamwe nezvataurwawo navachuma vamuchekeza
mashoko anga achitaurwa navateereri kana mukama analyze zvakanaka vatereri vari kuda kuti US idzoke but painodzoka US ine element yokuabuswa nebusiness community kana mukabata zvakanaka mutereri wataura neprice yeshuga yanga ichiti kwavo kumamina ichiita $1 US but tisati tava neRTGS the same sugar was going for almost $99 US iko zvozotichazvoidzikisa chii kana kuti payaitwa $99 vaiti overcharge mukatarisa price yechingwa iko zvino currently chiita $3.50 but pachaitengeswa neus chaitwa $1 US same $1 US kuchingwa rinono retoa reta $3.50 same $1 US kushuga ranzi ririnda pa $12 saka mapanitarisa kuti izvo business community haisirivo kuita zviri fair nehonest kumaconsumers avo kana $1 US kushuga ichiita $12 $1 US kuchingwa ita $3.50 vanhu vanongoda kutsvaka kuti saka value chaiyo US yakanangana neRTGS ndeipi then chepiri pataura zvakare nenyaya yokuti nyaya yokupindwa kwemari isuvo toti mari pachayo haiprindwi mari inofanira kushandirwa ivuye ivepo industry inofanira kuva functional kana industry ikava functional mari inogona kuvapo but ine industry kuti inyaya yekuchema yakatarisana nehurumende hurumende inofanira kupa playing field yakanaka kuti industry idevelope but mukatarisa makore apfuura kubva pana 2009 kusvika pakati pa 2016 hapana waiapply for foreign currency nokuti mari yanga ichishanda yanga ichitaa foreign currency industry mubvunzo watinayo kwavari ndokuti panguva US yanga iriyo mari yoga yomuno pasinga aplaiwi mari yokuti toda forex yokutenga zvakati chinobatika chakaitwa neindustry towards production chavakaita kurecapitalize equipment yavo kunze kwokunotenga mota kujapani chii chakaitwa nguva yendeme nguva yakarasiwa neindustry kuti dai mazuva panga asinga apply foreign currency yakazara ichingowanikwa pose pose iyo yoga mari yatatinayo dai industry yakabatisisa yakaziva kuti mari ichapfuura vakakonverta mari into capital vogadzirisa machinery yavo vogadzirisa maworkshop avo dai iko zvino tichitaura neproduction yakakura but hazvina kuitwa iko zvino vava kuchema kuhurumende kuti toda foreign currency kuti tenge zvakati zvavaifanira kuita foreign currency isinga applywi but iriyo yanga iri mari yenyika
ndizvozvo aiwa tinotenda vamuchekeza rambai muri parunhare titore muteereri allo
makadi mukomajonga
ndakasimba ndiani avo
ndivamakoni pasouth africa
vamakoni south africa aiwa ndizvo inyati mhenyu herei
inyati mhenyu mukoma
aiwa tinotenda kuti matitsika muchirongwa
ako maraka ndinogara ndiinemi ndingarege hangu kufona asi ndinotandira nemi zuva nezuva
aiwa tinotenda rambai muchititsigira
aiwa ichokwadi
tinzwoi pfungwa dzenyu
tine ndinonzwa mwoyo kurwadziwa zvikuru nekuti hakuna anoda kugara kana tiri kuno tinenge tichitotaura kuti tiri kusango nekuti hakuziiko kumva saka kana tichiona hurumende ichiita zvainenge ichiita sezvizvizvi kuti vamunangagwa vaakutaura kuti nyika inenge yaane mari yayo gore risati rapera vasina kana 31 yekuti tinyatsoona kuti vane direction yavari kuinda hatizivi kuti vanenge vachinyatsofungei kana kuti vari kunyatso vari kuona here kana kuti I think vane problem I think there is a problem somewhere navo
asi vamakoni vamakoni kumba baba vakangokutaurirai vana kuti ha manheru ndofunga mungangodya nenyama yehuku munorambirei kuvateerera nokuti havasiro vanonyanyobika e
situation yepamba inotaura mukomajonga kuti zveshuwa nyama yehuku tingangodye nayo apa ndokunge dziripo huku
aiwaaikaokunge
uchiziva kuti baba vandekabata kavamboisa
vanogona kuuya nebroila vanogona kuuya nebroila kwavaswera uku
kana kwavaswera unenge wazoona kuti pane zvavaita sei but kana takatarisa situation yatinayo ndekutoti fuel vakaikwidza kuinda ku$4 zvokuti hakuna nyika inotengesa fuel ne$4 hakusa hakutombotina nyika inotengesa fuel hakuna nyika ine expensive fuel seZimbabwe hatizivi kuti ivo dei vangovari munhu akati ngwarei hatiti vaibvuma kuti ndakadyiwa maelection popinda vamwe voinjoya kugara munyika yakanaka inenge ichitongwa nevamwewo zvinhu zvichifambira munhu wese pavakatura nyika iyi pavakaita maelection vakatura nyika iyi yaive neUS dollar ndobva vakatadza kurimaintaina US dollar hakuzi kuti US dollar rakatadza kutomaintainwa kuramba ririmo musystem yenyika
yes chingotiiga vamakoni titore mumwe muteereri pane mumwe muteereri akabata
all right saka tinongoti dei vagonavo vangorizaina vasimudza maoko nyika yoindirira mberi zvakanaka munhu wese anoinjoya
ndizvozvo aiwa tichanzwawo kune vamwe vateereri kuti pfungwa yenyu vanoitambira sei tinotenda zvikuru vamakoni
tatenda baba
thank you so much tine vamwe muteereri vakabata vari parunhare vamanhanda makadi vamanhanda halo vamanhanda halo
halo muri kundinzwa
takukunzwai tatisingakunzwei makadii
tepo kana makadiiwo ndikati nhasi ndichangu shandisa rurimi rumwe chete
taurai zvenyu
kusiyirawo vamwe mukana wokuti vagozotaurawo vajonga ichokwadi kuti ikonomi yedu kunyika kwedu haina kumira zvakanaka for years and years asi vanga vachiteererawo mafambiro angachita nyika kubvawo pazvatanga kushata vanonyatsonzwisisa kuti chasvitsa pakadero kuti zvisvike pakadaro chii however solution yangu iri nemaonero angu ndangani chifunga hangu kuti kudade hurumende yabata zvino zvichatu zvavanga kukonzekereka kuti ngatimbomutsai maindustry vabatsire vekumaindustry ndanzwa hangu avo esenyu amina ayo vachiti vane maindustry vakatamba nemari vachinotengerana motika zvavaifanirwa kunge vachishandisa mari iyo ichokwadi kuti zvinhu zvakadaro zvakakwanisika kuitika kuti vanhu vakashandisa mari nenzira isina chimiro chakanaka however zvanga dziri mari dzavo dzekumaprivate industry kwavo kwavari saka inai voda pamwe kuda hurumende dei avira neplani yekuti vangotsvaga 3 major things zvavanokwanisa kubatsira this morning vajonga kangeme remufungeni ndanzwa news dzamangwanani I was so inspired neprogram iri kutorwa namaugandans vari kumhiri kwamuri ikoko vaburisa mashoko okuti aiwo isa hatingatauri nyaya dzepolitics kumucha tikakanga tikatanga kuvhiringana nevemaopposition neveruling tichinetsana kudai nyika yedu inodonha pasi tinofanira kutobudirira kuti tichisapota nyika yedu tichikurudzira tourism ndopandanzwa vatendaibiti vachiti muzvinafundo unonzi neroi apo vari komenda vari kuovhasiri ndorimwe dofo imi makambofunda mukasvika papiko chaipo hatifaniri kudaro munyika nyika ndiyoda tirai mwezimbabwe yechipiri ngatibatsiranei kuti nyika iwane kubuda kwakanaka irregardless of being opposition or ruling
30 seconds vamanandarei
nyika tine mweya unoda kuvaka nyika
30 seconds
ndatini ngavatarise only 3 major things nedzi kumaini nokumafactory industries nefuel ngaivemo munyika ikwanise kuwanikwa so that the business
Thank you so much. Thank you, Mananda Maita Basa. That's our regular caller, Mr. Mananda, calling from South Africa. He says it's true that the economy is not well and has not been well for years. But those in the know are aware of the reasons why. He didn't mention the reasons. But he says at least the government should try to revive the industries, the mining, and also the fuel. He says fuel should be available in the country. Mm-hmm. And he talks of Ugandans in the diaspora whom he says shunning politics so that they make sure that their country's economy grows because he says they are saying that their politics will affect their economy, especially tourism. That's Mr. Mananda from South Africa.
Mm-hmm.
Yes, there's another caller.
Hello.
Vamakoni tambotaura nao vamakoni vachiri parunhare here. Ndofunga vaenda because yes tataura nao ndofunga Christ tinogona kudzokera kune vadare vedu
yes ajonga asiye kumnumzana chuma mnumzana chuma bayakhuluma lapha balaleli yes siyasizwela banye besithumela imlayezelo besithi ayisuswe ibond note kufakwe kumbe irand wena ukubona njani khona
well irand aso malethu ipon modi la futa so male ekwelea mbwana hata the path that his excellency is taking towards ukufaka in currency yetu is going to be the correct path that path though should be seconded and sort of rectified by the resuscitation of industry so that it will begin to produce and export. And when we do that, then it means that we grow our nose. And so that's the thing that we have to balance the currency to enter against our major currency and our major dollar and land. So I think we do not say we rand and be suicidal over rand in South Africa. And their economy is its own dimensions and I'm alone then. Aba matrix zangona so nxa ingakholapsa ngale sina sizayisindisa bese singakholapha so I think a permanent solution is to have our own currency backed of course by production ujonga unfortunately akata ndaranga a lot of sense kuti what can I do for my country more than what the government can do for me and that's what the Ugandans have embarked on.
Yes.
And I think that is what we need to encourage as a people to say, wherever you are, what are you doing for the country? Instead of just wanting to play politics all the time. Because like I've always said, you must disengage from the political gear and engage on the economic and developmental gear. And that kind of gear does not matter with MDC or ZANU-PF or what other party. What matters is that you are Zimbabwe and you want to preserve the legacy of your country, which is Zimbabwe. And once we work with that kind of spirit, all of us together, then we begin to move. Not to have a whole person, honorable for that matter, a lawyer and learned, going overseas there in London and demonize your own country and really make your country look like a shithole. And then you ask yourself, when, how do you then expect other people to respect you if you can't respect yourself?
Nasi ndoda kudimura nyaya nekuti vanozvibonetsa nevateereri. Saka vabva vangotaura ndokushandisa rurimi rumwe chete nhasi.
Unfortunately, what I've realized about you guys is that kana munakakotaura zvinhu zviri pro sort of a certain stance. Muchada kuti munhu wabata
vanga. Dai tichidaro vachuma tisinga tokuchagai.
Kana munhu echishoropodza chete choropodza chete. That should not be the case, my brother.
No. Vachuma dai tichidaro dai tisingatokutsvagai dai vamanhanda tisingatovatsvaga dai muchiteera chirongwa chedu vamanhanda dzasaipa vapinda muchirongwa vatotaura vega kuti nhasi handisi kugarisa nokuti vanogara vachinetsana nevateereri isisi tichitonzi munodaidzirei vamanhanda nokuti vateereri havadi kuwanzwa asi isisi Studio 7 iburiro revanhu vese vanobvumidzwa kupinda muno asi tine nguva hatingape munhu 30 minutes kana akanga asiri guest wedu sezvakaita imi saka tichikukataiwo futi kana pakapinda muteereri vamuchekeza chaiwa vari neutral tiri kuvadaidza vachitaurawo kana pakapinda muteereri tova timbobatai titore muteereri ndozvatinoita kupa vanhu vese mukana taura henyu vachuma
zvanzika mukoma wangu it's not an anonymity or a fight. I was just saying, raising a point kuti what we need to do tinoda kuti timbodawo positive about our country. This is our only country. Hatarine kuti Zimbabwe one. So let's try and be positive about it. Let's try and see with it. How can we best do this thing to it? This thing will not work on its own. It will work because we all want it to work.
It will work.
Because that's the legacy that we're going to leave for our future generations. So if we approach it with that hostility of always wanting to engage in fight and stuff like that, we will never succeed.
Ndizvozvo, thank you so much. Vachuma, ramba henyu muri parunhare. Tiri kuedza kubata vamwewo kuti vange vachipinda muchirongwa tichinzwa pfungwa dzavo. Nhare ndodzirikumboti tinetsei. Tomboona kuti vateereri veStudio 7 vanyora paFacebook page dzedu vari kuti chii. Ndotanga hangu nekutarisa paVOA Shona. Hanzi nava Emmanuel Nyakonda, excuses after another. Then mukoma Jacob Saint Van Fish vari kuti rest in peace vimba yeJava tsvangirai. Ndofunga vari kubata maoko kushaya kwa amai vimba yeJava tsvangirai Java ndova vari kubata maoko. Then kuita mukoma Genius B Mube anzi watching from Cape Town. Then Emmanuel Nyakonda angoseka zvake achibva anyora kuti hanzi chaora chinhu ichi. Darlington Nyamutswa hanzi mushamarari mune fevha vanhu vakashoropodza ZANU PF you defend them. Munhu abvapo uyo ashoropodza biti. Imi mukaramba makanyarara muri kunzwa vachuma zviri kutaurwa pana. Mumwewo ari kuona maonero akasiyana imi ari kufunga kuti ndiri kufevherawo vari kushoropodza vabiti. Ndo zvavari kutaurawo asi ndatotaura kuti hatigone kukurukura nenyaya yavabiti nokuti havasi pachirongwa. Then koita mukoma Steve Cheeks hanzi vari kutonga ngavaite good economic policies for our country chete ndokuti vanopikisa. Hanzi vashaye zvekutaura ndimukoma Steve Cheeks awo. Hanzi vari kutonga ngavaite good economic policies for our country chete chete ndokuti vanopikisa vashaya zvekutaura ndozviri pa shona Facebook page yedu zvikubva kune vateereri Chris
yebo jonga ye la sesindebeleni bakhona abalobileyo silo As Austin Ncube othi kunzima bakithi usikhumbuzo umlalazi uthi uhulumende kavule amabhoda abantu bavunyelwe ukudlula lempahla bengahlukuluzwa ikakhulu ukudla uPamela Khumalo uthi yena salibonani emsakazweni hayi siyaphila Pamela usikhumbuzo umlalazi uthi khuluma isintu babachuma please Hayi ibabalalele silabo abasithumele ama messages si lomlalelo omunye jonga
Tina mkoma Donald Mamboma mkoma Mamboma 30 seconds zenyu kuti ga
Alright mkoma jonga maita basi na mkoma Gibbs na mkoma
Chris Gande
I know mkoma Gibbs alright
taura
ri vamananda vanondi nezve mchana Ilo garantiwa wawachifona pa zirongwa zekuno kupa SFM radio muno South Africa vachinyaya kumbulira nenyaya kuda vanonga vanochaira marori ari kutsungidzwa kuDurban nevanhu vemuno aya. Asi kana vava kuzobuda vachitaura panapa vanotasenge vachipembedza hurumende yekumusha dei kana hurumende yekumusha vamana yakanaka vamanhanda vangade vari kumusha kuZimbabwe. Vasingadrive marori vachizofona vachinyaita nevanhu vemuno. Tinodatiwa vanoneteka vanongoneteka semwana wese weZimbabwe ndisho vatei vachitikana vasika pakuda kuzotaura panapa vanenge vari kupembedza hurumende kumusha uku hapana chakanaka chiri kuitwa nehurumende full stop nepapa nechakanaka tiri kumusha including ivo vamanhanda vacho
ndo aiwa ndo maonero avo
taura gandida kuvaudza kuti vamanhanda ka ndoga vanonzi Romeo mukoma yavo ndoga ndivazwa everyday each everyday vanofona pa FM radio
Chinosiyana mukoma Mamboma ndechekuti ka zvinodependa kuti ku SA radio kwacho kwavanenge vachitaura topic yakaitawo sei saka isi vanhu tisingaiteera hatizivi kuti vanenge vachitaura nezvei tinongoteera zvavari kutaura pano nepfungwa dzavo tichivapa mukana wekuisa pfungwa dzavo handiri matonzwawo vamwe vari kuti ndiri kuvadimura vamanhanda imi maa kuti vamanhanda havafaniri kunge vachitotaura pano
Aiwa ndo vandoreva kuti kana sei vachidzoti kana vava kutaura pa studio 7 voita sekuti vari kupembedza hurumende yekuZimbabwe vachifona kunoko kuti vakafika kwavanogara vane vachireza macomplaints vanhu vemuno saka ii nyika yedu yanga yakanaka vangade vari kuZimbabwe vamanhanda kwete vachidraivha matraki muno
ndizvozvo aiwa maita basa
zviri kuitika
maita basa mukoma Mamboma
mamining vanhu vari kuchera vana vamunangagwa na Zunaid Moti vari kuchera kumachrome kwete matraki anongoya everyday kunoko
maita basa
zvikuru kana one chakativhiriwa pakunzvimbo iyo hakuna kumhondi kumusena kumvuma hakuna kana one
thank you so much tichapa mukana vamanhanda vagozodzoka zvakare vagopindurawo vachizvidefenda thank you so much mukoma Mamboma
maita basa mukoma
thank you Chris manzwa kuna vamamboma ndafunga kumbopinza vamuchekeza
yes ajonga mnumzana muchekeza alo muchekeza
hello
Ya mnumzana ungasitshela ukuthi wena uthini ngodaba lwemali lapho ukuthi kusungulwe imali entsha kumbe kulethwe eSouth Africa iRand ubona ungani kuyini ongaphathisa uzulu
Into engaphathisa uzulu Chris ukuthi abantu beZimbabwe basebenze balethe imali yabo Yabona nxa sizalethe iRand lapha kuhle siyalifuna lapha but abantu laba babe lolwazi ukuthi iRand nxa libuya lapha iSouth Africa ayidonate iRand eZimbabwe ilizwe ngono lisebenzise whether ama minerals or anything ukuthi bathenge iRand leliyana libuye lizosebenza instead ukuthi siphile sithenga imali zamanye amazwe zibuya it can be done as a stop gap measure even in short term but kube le plan eyenzwayo ukuthi thina how are we resuscitating industry yethu sifuna kobulawayo lapha sibuyele lapha sethi kontutu ziyathunqa sibona industry isebenza ama factories asebenzi a generate imali nxa eza generate imali imali elapha izaqina because iyaba seyisekelwa nge activity eyenzwayo
Hayi siyabonga kakhulu ngombono wakho ungayalo lokho bambile siyaphenduka kuwe sithathe umlaleli Hello moyo
Yebo lingani
Siyaphila moyo kunjani
Hayi mina ngizithilele kakhulu.
Ye, usithinto ngapi?
Mina ngisesilobela.
Oh, esilobela. Ya ungasiphathisa kuhlelo lwethu lamhlanje.
Ye, ngiphukuthele kakhulu inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngalabo abakhuluma besupport uhulumende ngento ezenzakalayo. Ngiyathanda ukukhuluma ngaloba utombani lo obesithi kwakona uhulumende kala mabhizinisi awenzayo ukuthi into zikhwele nje. Anti uhulumende ngiyesikhangelele kuye ukuthi ukuze athiwe nguhulumende ukhangele ilizwe, ukhangele ukuthi ayehlisele izingubo zelizwe ezigana nalozulu zibe ngcono ngenxa kahulumende. Uhulumende ngiyesikhangele ukuthi abone ukuthi lapha sokukhwelile sokuphambaniseka ayehlise. So nxa bena besehluleka ukuthi bafake ama-press control yikho phela ukwehluleka kwangona. Kanti nxa besesaba abantu bona bathi ukuthi ozalungisa mbani bona bayibo bathi bayakhokhela besesaba. Yikwesaba. So umuntu esabayo vele sithi usehlulekile. Ngoba umuntu ungamthanga esibhakeri awe avuke umthayo awe avuke ayesethi hayi mbambeni zisukume kumbe mbambeni lami ndifele akuyenzi ukuthaya usiwa uthi ukuthi usehlulekile. Bayehluleka laba bantu ukwehluleka ukwehlisa amapreze bayehluleka bayesaba. Sakala bachiye kungena abanye abantu abangakwanisi ukubana bayenza into zibe ngcono kuZulu. Kangabe bekho isitshelo kokuthi sibhane isikhathi sokubulala bethethe into zilungile kumgabe mani. Sebesitshela ukuthi isikhathi ethi sibhane isikhathi sokubulala bebelokhu besibulala thina. Sekukhuluma nanzi vision 2030 umuntu ole 40 years usayakwenzana umntwana ongena ugrade 1 kasayifunda phela 10 years ehlezi umntwana emelele uvision 2030 nalo indawo besitshela into ezingalalelekiyo so laba bantu kabasuke kungena omunye umuntu ubukhosi ngamazolo buyachikachiyelwana lokhu asikho komuntu asikho kwezinza indawo esenza so singabantu sibegazi kathi siyazama ngazo usebenza uthini akuphuma imali ukuyibhondi kwabo lokhu yeyi imuli yaphosuthi kaibukumbudla imali awuthengi lutho kodwa uthi uvele emsebenzini olusebeuhobile okuyimali kwangikhona kuphephuke wonke awuthengi lutho nxa kuthiwa impuphu okuyi-10 kg $20 shuwa wena uhola $200 ungathenga okuyi-20 kg khonokho kwempuphu ufuna into eziningi ezifuneka endlini ithukela ichukela $12 $15 2 kg akini njele shu hayi abantu laba sebesidayisa nzima thina kabathe basuke bahambi.
Hayi kuyezwakala othi siza ukuthi ubaba uchuma uthini ubaba chuma yamuzwa lapho
bona bochuma bebakhanya bayasuta ochuma bengabe sitshela ukuthi kwakona bayehlule ukukontrola izinto into ehlule ukuthi bakontrola izinto bengokuhulumende kuyini umgaba wayekontrola izinto zazihamba kuhle kathi sibona bangenile bathatha songani ngumuthi wamagundwane obulala khonapho babathengisa umuntu wamagundwane ahamba meze ukuthi umuntu wamagundwane obulala khonapho uthethe ilizwe lehle libulale khonapho indaba esenza so basithalise nzima mani laba bantu heyi
chuma nanti udaba
ngombani isifoza ngomoya ngombani isifoza abasho
hayi khulumani indaba thuma khulumani indaba siyatho khulumani indaba
lana baba ungabungena ngokuthukuthela ukuthukuthela unceda sigcina ungasachabangi
ngilandile
uyenza izinto zibe ngcono. I'll give you one example. Sinabe sine control khona kuminiso transport ngale emabhasini ezuku athiphisiwe ngohulumende ngoba ule control department yakhe i-under i-department yakhe uyakucontrola number one. Number two uhamba sinamalokathi ama-silo shops esiwafakile kathesi whereby uhulumende uyafaka ama-subsidy angithi e-grain marketing board ngale sokubuyiswa-ke ama-basic products ukuthi athiphe unfortunately ngenxa yentona lana ukuthi kona sokurethiwe idollar le-RTGS dollar yikho sokwenza ukuthi kona impuphu lana ngoba impuphu lana ungakhangela nxa sisithi kona i-$20 RTGS ungayiretha nge-interbank rate lana engu-5 ungadivida u-20 into 5 kuba yi-$4 kodwa sebenzise i-gray market lana ngo-3 it comes to about $3 something like that and so khona kona kuyenzeka futhi naye uhulumende ashe ukuthi upho ukuyekelela izinto esiyenza kodwa kule izinto baba ezingira amazwi kakhulumende phakathi ngoba ngama-private owned enterprises lawana amabhizinisi azimele wodwa abazenzela izinto zabodwa uhulumende ufuna ukwenza into kanti abona i-market forceplay ukuthi kona i-demand and supply ibe yiyo etshoyo ukuthi into zihamba njani kodwa lapha akwanisa khona uhulumende uhlala vele ezama ukuthi ayenzele abantu kube nganeno yiko konike emzekeliso wamabhasi lalawa ingathi sozipho sizakhatha ngama-50 cents khona ngiyigadi yena namhla izuku nge-50 cents so uhulumende uyazama lapha akwanisa khona but kulezi indawo lapha angenelisi khona ngoba akukho kuye so into ezimele yodwa laphana lapha so lokhona sokudingakala ukuthi kona abantu bona laba abahipha abanika ngamabhizinisi labo babe lo mdla ngedwa kambe siwa ngenzani ngenzani abanye abantu bakithi ngokufuna imali ngokufaba imali kuphela nje singazondanga sibonisa nokuhle zabona kona sisenza phambili wena nxa ukuthi kona uhulumende ngaphume kungene ubani ayenzeni asithengise konto uyakwazi ukwenza ngoba mna ngijale ukuthi ona nxa ufuna uyakwazi ukukhokhela qala ungakabi phakathi kuhle sibonti njani kodwa esesibonile kahle sofa akuyesayisa kade nje kabunye umuntu angangena lapha uyaba waste zami ngina ama-detectors esiwaziyo u-ED Amin nabanye abanjalo even including owethuabomgaqi khona uzaba waste zamadi ngoba sesibonile umuntu esisephandle engakabe ne-state power engabe ne-state machinery kodwa ukhanye lona kuhamba njani kuse kuyethize vele umuntu angangeni so mina ngithi kona instead asikhangeleni kungena kuzonda baba kungena mzondo phakathi kodwa sibe sober about it you discover that uhulumende is trying his best kodwa kona abantu abajikele ziphanela emsebenzini lowo
hayi kuyezwakala siyathemba umlaleli usuthisekile yini ngempendulo kababa uJuma
hayi into engihlupha kuwa bajuma nxa bebuya bekampeni ukuthi sibavotele bathi bazasenzela saka nxa sebesefuna ukusenzela bathi sithini sebethi thina sizicontrolele yini ama-prize lawa yinto ehluphayo ngoba urhulumende kumele abantu so urhulumende kunomunye umuntu kathese onanyakhala ngela emsebenzini ngikhala kuyimali kwami okulutshwana kuyi-200 engikuholayo kodwa ongasebenziyo udlani ulokhu emelele ukuthi amelele ojuma kuzalunga sibaphisikhathi kuzalunga thina kodwa nxa bebuya besithi sivotelani bathi sivotelani siliyenzele ukuthi nokuthi so thina nxa sibavotela othuma sibavotela sithembile ukuthi bazasikhangela bazasenza kathi sibe silahlile yingobabona bathi sibavotela sibe silahlile totally because nxa sebesithi asikwanisi lokhu lalokhu akuyenza ukuthi uhulumende akhuluma umlomo ukuthi kakwanisi kayenze ngoba simvotele uhulumende kayenze kayehlise ama-prize
hayi kuyezwakala isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye sesizafika emaphethelweni ohlelo sibongile kakhulu mlaleli
hayi lami ngiyabonga ukuthi nje ngingena isikhathi sesiphelile ngiyabonga ade ngifuna ukukhuluma la uJuma
hayi amalanga amaningi siza kudinga ukukhulume laye
hayi siyabonga
thank you so much rikaende kumhanya kuna vamuchekeza nguva zvadza mhanya wokudai vamuchekeza tanzwa vachuma vachitaura nyaya yemashops GMB muri kuona ari kubatsirawo zvakadii kune vatengi
mashops GMB ari kubatsira kune vatengi zvinhu zvakanaka izvozvo but tinotarisira kutizvo tisararama namashopu eGMB chete toda business community yose ive nefair competition vabate vatengi vavo savatengi vamazuva ose vavanoda kana zvinhu zvakaipa vavanoda kana zvinhu zvakanaka GMB ivuyewo ichicomplimenta zvinenge zvichiitwa namamwe mashops aripo
Thank you so much. Vachuma mashoko enyu ekupedzisera.
Mashoko anopedzisera ndokuti let us disengage pa gear politics. Timboengenja gear development. Iroro chete ndo gear richaita kuti Zimbabwe isimukire futi economic yedu imuke ishande nezomene. Tikaramba tiri mupolitics umu. Hapana chatinowana. The end result you are all going to be poorer.
Thank you so much, Chris. I think we've come to the end of the
of
today's stress. You always remind listeners there's no extra time.
Oh, yeah. It's done. Until we meet next time, this is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni Jonga Kandemiri, Morara Zvakanaka Vateereri.